Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kukadzi 5 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti mapato ose ezvematongerwo enyika anopikisa ari kuda kupinda mubatanidzwa anofanirwa kugara akagadzirira sarudzo.
Mapato ese izvino anoda kupinda mubatanidzwa anofanira kugadzirira nyaya dzesarudzo. Kana vazobvumirana votogadzana, kuti kana vakareka kutobvumirana ivo vagara vasingachipaza zvinokwanisa kuzoita challenge. Saka mapato ese anotokurudzirwa ekuopposition kuti varongedze vagare vakagadzirira nokuti hauzivi kune nguva.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari kushanya muAmerica uko vari kusangana nenhengo dzebato ravo dziri munyika iyi pamwe nekuumba musangano wavo.
Ndiri muno America kuti ndione vana veZimbabwe vari muno vanotsigire basa reTransform Zimbabwe. Kwenguva refu vaingonzwa nezvebasa ratiri kuita muZimbabwe, saka vekuno kuAmerica vakanyanya zvakanyanya kutisunda kuti huyai huyai tipokurukurirana.
Kanzuro yeguta reHarare yotora matanho ekuchenesa guta. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Pedzisai Ruhanya, vanove mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute, vanoti mapato ose zvematongerwo enyika anopikisa anofanirwa kugara akagadzirira sarudzo idzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya. Dr. Ruhanya vanoti urongwa hwekuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa huri kuitwa haufanirwe kuita kuti mamwe mapato ari kuda kupinda muurongwa uhwu arare nezamo mumukanwa, nekuti nhaurirano idzi dzinogona kukundikana kuburitsa chimuko. Vanoti izvi zvinozoita kuti mapato aya asare ave pamhene. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Vanofanira kungogadzirira mapato ese izvino anoda kupinda mubatanidzwa vanofanira kugadzirira nyaya dzesarudzo. Kana vazobvumirana votogadzana, kuti kana vakareka kutobvumirana ivo vagara vasingachipaza zvinokwanisa kuzoita challenge. Saka mapato ese anotokurudzirwa ekuopposition kuti varongedze vagare vakagadzirira nokuti hauzivi kune nguva. Kana muti wacho kuzoti vataurirane nyaya dzemacoalition talks wasvika, vanhu vaya give and take ka kuti apa pomira ngana apa poita ngana. Asi ese vanofanira kugadzirira, asi vanofanira kugadzirira haisi nyaya yekuti vagadzire kuti ndiani achapinda muconstituency. Kugadzirira kuti misangano yavo yakasimba here, misangano yavo iriko here kumamisha kunonzi nezando kwetu, misangano yavo iri kugadzirira here kuti vanhu varejese kunyanyanya vana vechidiki vari kubva kumainivhesiti, vana vechidiki vasina mabasa. Nokuita misangano nemabasa mumaruzevha mumapurasi nemaarea anonzi nezano hakusviki, ndobasa guru ravanaro dzanzve kuti anoda kuinda pandiani. Unokwanisa kuda kuinda ipapo asi ukasaipinda nenyaya yekuti nyaya dzesarudzo dzemuno hadzina kumira zvakanaka. Saka tinoda mareforms, tinoda kuti vanhu vavhoti vakawanda, vana vechidiki vavhote, vanhu vavhoti pasina kufungamirwa, vaya vanoshandisa chikafu, vanoshandisa madhishi, vasadaro vanhu vasungunuke mukusarudza mutiwa. Ndozvinhu zvinofanira kugadzirwa neopposition. Kana vagadzirira ipapo tero dzongi ngarimire asizvati rimwe kutiwa zvakanaka. Saka isinotomacha kuti anomira ndiani, asi kuti uchamira ati uchamira paminzwa here kana uchamira mutara.
Vanga vari Dr. Pedzisai Ruhanya, vanove mukuru weZimbabwe Democracy Institute uye vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika, vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari kushanya muAmerica umo vanoti vari kusangana nenhengo dzebato ravo dziri munyika iyi pamwe nekubatsira kuumbwa kwemusangano mudunhu iri. Vangarivhume ndemumwe vatungamiri vari kuitawo nhaurirano dzekuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa achapinda akabatana musarudzo dza 2018 achikwikwidzana nezano PF ndokunge urongwa uhu hwabudirira. Bato reTransform Zimbabwe riri kuitawo mabasa akasiyana-siyana munyika anosanganisira kuchenesa nzvimbo dzinogara veruzhinji mumaguta. Ngatinzwei vachitsanangura pamusoro pezvavakafambira kuAmerica.
Ndiri muno America kuti ndione vana veZimbabwe vari muno vanotsigire basa redu reTransform Zimbabwe. Kwenguva refu vaingonzwa nezvebasa ratiri kuita muZimbabwe, vakawanda vavo vachingotida kuzokuonai tione kuti tinozviorganiza eTransform Zimbabwe kuno kuAmerica nekwese kwese pasi penyika pese. Saka vekuno kuAmerica vakanyanya zvakanyanya kutisunda kuti huyai huyai timbokurukurirana. Saka iko zvino ndakauya kuti tione mastructures eTransform Zimbabwe akaiswa America yese nevana veZimbabwe vari muno vari kutsigire bato redu kuti ripfudze mberi maprogramu ariri kuita yeprogramu yaro huru yekusunungura nyika. Saka ndo zvatiri kuita. Saka ndiri kufamba mustate imwe naimwe tichiona vana veZimbabwe vari muno vachitiudzawo nepfungwa dzavo kuti vanoda kuti basa tirifambise sei reTransform Zimbabwe kuZimbabwe.
Muri kufamba muchisangana nenhengo dzenyu panguva iyo mapato ari kugadzirirawo nezvesarudzo dza 2018, imi bato renyu riri kugadzirirawo here kupindawo musarudzo idzodzo?
Zvakanyanyisisa, isu seTransform Zimbabwe tiri kugadzirira kuti tipinde musarudzo iyoyo. Ndo saka takafome bato rino. Saka 2018 tiri kuigadzirira zvakanyanya. Asi mukuigadzirira kwatinoita kana kuti kwatiri kuita, tinonzwisisa zvachose kuti zvinoda kuti tishandidzanewo nevamwe, tishandidzane nemamwe mapato akafanana nesu kana kuti ane maonero akaita sesu. Saka zvakare panguva imwe chete tichigadzirira sarudzo, tiri kuita zvatiri kusungirwa nevana veZimbabwe pamwe chete nevatsigiri vedu kuti tishandidzane nekukurukuriranawo nevamwe kuti tiite chokwadi chekuti muna 2018 tiri kudhonzerana pamwe chete, tiri kukakatirana pamwe chete kuti bvise ZANU PF. Saka mukugadzirira sarudzo kwedu tiri kugadzirira separate seTransform Zimbabwe panguva imwe chete tichigadzirirawo mukushandidzana nemukutaudzana nevamwe vatinofunga kuti isu tingabatirana pamwe chete kushanda kuti tisunungure nyika yedu yeZimbabwe. Saka ndo zvatiri kuita izvozvo separate.
Bato renyu iyi bato richiri idzva riri kutambirwa sei, tichiona kuti kazhinji vanhu vakataura nezvemapato ari muZimbabwe kana anopikisa ZANU PF kune mazita anobuda asi bato renyu risati rasvikawo ipapo yekunge richitaurwa nezvaro?
Tiri kuwana rutsigiro rwakanaka zvachose vakandemiri. Kutaura kuno sezvo ndinokuudzai kuti besides muZimbabwe matiri kuwana rutsigiro rwakanyanya. Tiri kuwana rutsigiro kusvika nekunze kudiaspora kuno vanhu vari kutaura nezvedu kuti toda kuonai tizwe nezvebasa ramuri kuita, tiisewo macontributions edu in terms of my ideas yekuti mungapfudze basa sei. Chimwezve ndechekuti patiri kutenderera muZimbabwe tichiite maprogramu zvikuru sei mazuva ano tiri kuita maprogramu eclean up campaign, tiri kuwana rutsigiro runoshamisa. Patakalonja programu iyi kuGlenview takatanga tine vanhu vaive kuma400 mazana mana. Asi paprogramu yatakaita kuchitungwiza takanga tane vanhu vaisvike churu. Saka nzvimbo dzakawanda iko zvino dzitakatodaidzwa unzi huyaiwo kuno, huyaiwo kuno tibatsirane nekuti muri kuratidza kuti muri vanhu vari kuite zvinhu zvinobatika paground musi kungobleme vamwe bedzi. Saka izvozvo zviri kutiratidza kuti bato redu riri kuzivikanwa ende vanhu paground vari kuritambira zvakanyanya. Zvokuti iko zvino pari zvino tichange tiri kuHighfield, tichange tiri kuchitungwiza kwetakatobva, tiri kuenda kumakokova kuBulawayo, tiri kuenda kuBikita chaiko kumarura uko musi wa4 March tonga tiri kuBikita. Saka zvese izvozvo zviri kutiratidza kuti tiri kutambirwa zvakanyanya sebato paground. Ende uye tinotenda kuti kukura kwatiri kuita patozosvika 2018 tinonga tapakanaka.
Zvii zvamuri kuita kuti sarudzo dzinge dzichizoitwa dzamunotambira, tichiona kuti magara muchinyunyuta kuti sarudzo dziri kubiridzirwa kana kuti dzakananga divi rimwe chete?
Ichokwadi ichocho, sarudzo dzedu muZimbabwe dzinobiridzirwa zvakanyanya. ZANU PF ine nhoroondo yekubire sarudzo. Ndo saka nesu seTransform Zimbabwe takati hatingokambeni bedzi, hatingogari muvanhu tichikambena bedzi, asi kuti tinobatanawo zvakare nemamwe mapato ematongerwo enyika kurwire kuti tigone kulevele kana kuenzanise playing field kana nhandare sekutaura kwenyu. Saka tine maprogramu enera atiri kutoti Transform Zimbabwe inotore bande guru, we take center stage in my activities enera.
Tinoona kuti Zeki iri kuparura chirongwa chekunyoresa vavoti chebiometric registration. Zvizva muri kuitawo sebato kupadzidziso kuvanhu kuti vanzwisise nezvazvo tichinzwa vamwe vachiti Zeki haisati yanyatsopadzidziso.
Nyaya iyoyo tiri kuirwisa kana tiri kushanda nayo nemafrand maviri. Frand rekutanga nderekuti tiri kuongorora zvakanyanya intention yeZeki panyaya yebiometric voter registration through NERA. Saka pamaactivity atiri kuita kuNERA tiri kunyanyoongorora kuti DVR ichatibatsirei, maloopholes achashandiswa nezanupf ndaapi, inoda kushandisa sei kutora advantage yekubiridzira. Saka tine program neprocess yatiri kutora kuNERA kuti tiite make sure kuti tadila nezanupf.
Vanga vari mutungamiri webato retransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvume vari parunhare kuFlorida muAmerica neStudio 7. Kanzuro yeguta reHarare inoti yakatanga kutora matanho ekuchenesa nzvimbo dzinokwirirwa mabhazi muguta pamwe nedzimwe nzvimbo dzeveruzhinji senzira yekuti varerutse kupararira kwezvirwere. Mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme vanoti vashandi vavo vakatochenesa panokwirirwa mabhazi pana 4th Street, paMarket Square, paCopacabana nekumbare musika. Vagari vemuHarare vakawanda vari kunyunyuta kuti kuraswa kwemarara kwave kuita kuti zvirwere zvemanyoka zviwande muguta sezvo kanzuro iri kukundikana kuatakura. Asi vachideme vanoti kuburikidza nematanha avari kutora ekuchenesa guta, chirwere chetyphoid changa chabata guta iri chatodzikira.
Nyaya yetyphoid iko zvino kutaura kwativita uku. Makeni yetyphoid aitodzikira kuburikidza nebasa rakanaka ratiri kuita rekubvisa vanhu vanotengesera panhu pasina hygiene. Zviri kudzikira nekuimbuva kwatiri kuita mvura yedu, nekuimbuva kwatiri kuita zvinhu zvewater and sewerage.
Tinonzwa kuti kanzuro yapinda mubasa rekuchenesa guta reHarare. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Hongu, basa ratiri kuita tichapota nguva dzose rekuti tinoenda pamisika mikuru panokwirwa mabhazi, panotengeserwa tichishanya tichipinda tichipinda mvura tichiita tichiita bhisinesi. Tinoda kuti vanhu vatange vaona kunaka kwekuchena kwekuitira basa vanhu vakachena. Kwete kwatakaenda vanhu vakasiya vaona kunaka kwekusenzera vanhu vakachena kune mufaro mukuru. Ndozvataida kuti saizvozvo hongu kana tichiita mazuva ese apfuura aya asi tanga tisingazviite murawo watiri kuita iye zvino. Iko zvino takakumira kusvika pamongo tinyatosiya vanhu vachena tosiya tataura nevanhu varipo kuti vange vane chenjedzowo yekuti vanofanira kuita basa ravo panzvimbo dzakachena ndokuti makasipa zvavaune.
Saka muri kuona vanhu vari kuzvitambira sei izvi?
Izvi zviri kutambira mune zvakanaka chose. Vanhu vakutofanira kukanga muko mazuva ekare.
Vanga vari mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Stan Zvorwadza, avo vanoshanda nesangano reVendors Union Zimbabwe. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, mukoma Stan.
Ndinotenda, makadi vatereri.
Aiwa, tinovimba vatereri vari nani. Mukoma Stan, takaona mugore rapera iri sangano renyu nemamwe masangano evechidiki vachipinda mumugwagwa umu vachiratidzira muchiti pane zvinhu zvinoda kuti zvinge zvichivandudzwa uye hamusi kuzomira kusvika zvinhu izvozvo zvavandudzwa. Zvagadziriswa here?
Zvinhu hazvisati zvagadziriswa. Tichiri nenyaya iyoyo sevechidiki nemaZimbabweans ese kuti dai zvinhu zvagadziriswa zvafamba zvakanaka. Matambudziko edu makuru ndeekuti kune poverty, corruption, injustice rule of law nezvakadaro zviramba zvichikanganiswa nehurumende yedu.
Saka iro gore ra 2017 tinotarisira kuti mune muchidzokera zvakare mugwagwa.
Gore ra 2017 kune hurongwa hwakati sianei. Vanhu vanenge vachidzokera mugwagwa hongu asi kune mamatano achange achiitwa kutaurirana neiyo hurumende yacho nedzimwe nzira dzekuti vanhu varambe vane active resistance kuti varege kuramba vachimbunyikidzwa. Vechidiki tiri kuvakurudzira kuti vasvike pakucherechedza kuti zvese zvatiri kuita izvi tiri kuitira ivo kuti generation remangwana rive nerusununguko.
Kana muchiti pane zvimwe zvamuri kuita ndezvipi izvi kana kuti mune moto wofukura hapwa?
Tingatadza hedu kuti tingafukura hapwa panguva ino nokuti kazhinji pachirungwa kuti strategy haishewe musati makuiimplementa. Asi zvizhinji zvatoda kuita kuratidza hurumende kuti vana havachatya ende uye vana havachada. Vakuda kuti vabatsirwe nevakuru kuti nyika inake sezvazvakangoitwa kumashure uku kuti ivo panguva yavo vari vana vadiki vakasimuka vakatanga kurwisana neudzvanyiriri. Ndo zviri kuitika pari zvino nokuti watiri kurwisa zvakare udzvanyiriri kungoti udzvanyiriri hwasiyana kuti udzvanyiriri hwanhasi huri kuitwa nemunhu mutema, udzvanyiriri hwanezuro hwaive nemurungu.
Tochitarisawo nyaya yekutika tinomboona dzimwe nguva mukada kuratidzira munorohwa iko zvino nemusi wechitatu Pastor Mawarire vakambosungwa zvakare.
Zvinhu izvi zvaratidza kuti nyika yedu inyika ine udzvinyiriri hunoshamisa. Kuti Pastor Mawarire vanongosungwa saizvozvo vasina mhosva yavanga vaita, vasina mhosva inonzi nhasi uno munhu uyu anganzi anofanira kusungwa. Isisu sevana veZimbabwe tiri kuti nyika yedu iri kufanira kugadziriswa kubva kumusoro. Vakuru vedu vatange kunzwisisa kuti chinonzi nyika magrassroots, chinonzi nyika ivo ndivo vanhu vari pasi ivava vanogadzira hwaro hwokuti nyika itongeke kana kuti nyika itongwe. Asi tikasvika panguva yekuti zvichavaomera kuti vagone kutonga nyika iyi kana kukaramba chimbunyikidza vanhu saizvozvo, kurova kwanoita vanhu ikoko kunoita kuti vanhu vasvibe mwoyo. Havasi kugona kwete nokuti zvasiyana nakare kekuti vaiti vakarova vanhu votyisidzira, vatyisidzira vodzoka if kusvika pakuvhota votyisidzira zvakare. Saka sistemu dzenyika dziri kuenda dzichichinja. Munhu arwadziwa haachatyisidzirwa kusvika kuvhota nokuti masistemu ari kuchinja misi nenguva.
Asi muri kukurudzira nawo here sevechidiki kuti munyorese kuti munge muchinovhota?
Ichokwadi ichocho, vechidiki tiri kukurudzirana kuti tiende kunovhota kwete kuti tingonovhota chete. Tiri kukurudzirana kuti tinzwisise kuti kana tovhota tiri kuvhoterei, tiri kuvhotera nhamo here kana tiri kuvhotera rugare. Zvizhinji zvanga zvichiitika nehurumende yedu yaibvisa inonzi civic education programs kubva kuvanhu kuti vasazive kuti kana vasvika pakuvhota vanongovhota chiri chibhubhubhu, vanongovhota vari murima. Saka isisu tiri kuti vechidiki ngavapiwe civic education kuti povhota paipai vanekwanisa kuvo vakugona kusarudza maringe nekuti vanenge vachiziva kuti vari kuvhoterei. Inonzi pachirungu vanofanira kunge vari vane informed decision kuti pakuvhota tiri kuvhotera chii.
Mubvunzo wekupedzisira, vamwe vari kutiwo ka munenge mamamboita kunetsana imo mumasangano menyu muchimboita kukandirana makobvu nematete, zvanga zvichifamba sei?
Vanotaura vanotaura havo, asi munozviziva mukoma wangu kuti kana tiri pakushanda pane vanhu vaviri kana vatatu hapashayi vanhu vanogona kukakavana kana kufunga mafungiro akasiyana. Ini nemi pari nhasi ipapa tikaswera 3 days tiri panzvimbo imwe chete tinotowana zvatinosiyana. Imimwe musi munoti muda kudya nederere, ini ndoti muda kudya nehowa. Tototanga kutosiyana ipapo. Saka pane vanhu panotoita vanhu vanosiyana asi vanhu vanogadziriskana. Zvimwe zvezvinhu zvinoitika izvozvo. Asi muZimbabwe hazvisi kukonzerwa nekuti vanhu vanenge vari kutadza kuwirirana chete. Zvinokonzerwa nekuti hurumende yedu ine hunyin'anya, inodyara vayo inonzi maCIO woita infiltrate, wokonzera mhirizhonga, wokonzera kudhonzerana.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Stan nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai.
Avo vanga vari mukuru wesangano reNational Vendors Union Zimbabwe vaStan Zvorwadza. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka uye chinobhururuka chinomara. Kangoma kakaririsa kanoparuka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokuoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Tinotenda zvikuru Blessing Zulu nechirongwa chako chinodzidzisa. Iye zvino tokuendesai kuna chioneso Jani weStudio 7 kwaanotipa chirongwa chake chechitendero.
Ndinokugambuchirai nemufaro muchirongwa chedu chechitendero. Zita ndinoitwa chioneso Jani. Ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro na Bishop Yuroi Mutangwizi wechurch ye Covenant Call Church International. Makadi mfundisi.
Tinofara makadi zvenyu.
Church yenyu sei ichinzi Covenant Call. Chichakaitika munwashe.
Chakaitika ndechekuti ndakatanga ndiri mushumiri aishumirawo ari kune rimwe sangano. Asi makore atifambei Mwari pavakatanga kutaura neni maringe nekutanga basa. Chinhu chavakatsinidzira pamwoyo wangu yanga iri nyaya yekuti vanhu vari kufanira kusvika panzvimbo yekuti vanodzoka kuzomira musungano. Because ukama hwatinawo naMwari ukama hwakaberekwa musungano. Saka tikasanzwisisa sungano yedu yakauya kuburikidza nekufa nekumuka kwaJesu pamuchinjikwa. Tinogona kutadza kugamuchira zvese zvakaiswa naMwari musungano iyi. Saka tikauya kuna Mwari nekuti tada kuporeswa, tada basa, totadza kunzwisisa kuti pane zvimwe zvinopfuura zvatauya tichinamatira. Tikanzwisisa kuti sungano iyi inotichengetedza, tine rugare, tine runyararo, tine zvinhu zvakasiyana siyana. So zita rekuti covenant call kana kuti kudanwa musungano ndochinhu chakabva chava chakagadzwa mumwoyo mangu naMwari. Chekuti vanhu vachiuya ngavasangane naMwari, chekutanga ngavapinde musungano naMwari nekuti ndochinotiponesa.
Chinonzi sungano chii munhuwashe?
Chinonzi sungano covenant. It means kuti panenge pane chitenderano chinenge chakaitwa between vairi kana kuti vatatu vachitenderana. Sungano inouya ine zvinenge zvichitarisirwa kunzi vari musungano vange vachiita. So isusu zvatakaita Mwari paakatipa Jesu Kristu akatifira pamuchinjikwa, akatanga yatinoti new covenant, so sungano idzva, which means kuti patinogamuchira Jesu tiri kupinda musungano idzva. Inotaurwa muna vaKorinte ve3:5 pavhesi ya7 kuti kana munhu ava muna Kristu ava chisikwa chitsva. Ndosungano inobvisa zvakare, zvichireva kuti handichatariswe maringe nezvandakatadza kana zvinhu zvandakaita muupenyu hwapfuura. Ndosungano, sungano inobva yatipa upenyu hutsva. Sungano iyi yatikutaura nezvayo inoita kuti munhu utariswe naMwari, Mwari akuone wakakodzera zvose zvaakasika kuti munhu ange achiwana. Ndo simba resungano iyi. Saka munhu akapinda muukama naJesu achinzwisisa sungano iyi, zvichareva kuti haachafambe mukutukwa kana mukuzvisvora kana mukusorwa nokuda kwezvakaipa kana zvakashata kana upenyu hwechivi hwaakararama asati asvika pakuziva Jesu.
Saka ini semukristu ndinopinda sei musungano naMwari uyu?
Unopinda musungano Johannes chapter 1 pavhesi ya12 inotaura ichiti kana kunani nani akatenda maari akamugamuchirwa akapiwa simba rekunzi mwana waMwari. So pakutenda muna Jesu Kristu nekumugamuchira, vaRoma inotaura muchapter 10 pavhesi ya9 kuti tinotenda nemwoyo topupura zvenemuromo kuti Jesu ndishe. Saka patinotenda nemwoyo topupura nemuromo togamuchira toreurura zviri zvedu, tinopinda muukama muukama naJesu. Ukama uyu ndo unobva waita kuti sungano iyi itishandire isusu. Saka kugamuchira Jesu, Bhaibheri rinoti achiti hanzi Jesu anoti ndini nzira, chokwadi neupenyu, hakuna anouya kuna Baba kunze kwekuburikidza neni. So Jesu ndiye anobva ava mukoho watinoshandisa kusvika kuna Baba. Ndiye goni ratinoshandisa kusvika panzvimbo yekuva nesungano neukama na Baba naJesu Kristu.
Vanhu vanokubatai sei munhu waMwari?
Ndinowanikwa panhare dzinoti +26377367479. For my services, edu tinopindira panonzi pa Mot Hall mu Braeside Mwarare.
Avo vanga vari Bishop Yuroi Mutangwizi wechurch ye Covenant Call International vari ku Braeside Harare. Kambo katashandisa kanonzi tikwazisei wo. Kachibva kumuzvare Prevalent Sitole. Anokuone kai ne mufaro ndini Chioneso Jani we Studio 7.
Tinotenda zvikuru Chioneso Jani we Studio 7. Iyo zvino tokupai kambo kanobva kuna Rashid K. Muzori. Kambo pamutongo kubva kuna Rashid Knowledge Muzori chikomana chepachipfunde pauzumba apo chichirwa manze chiri mumusha wekuwadzana muHarare kambo kachibva kuno ku Studio 7 tichitepfenyura tiri mu Washington DC sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti mapato ose zvematongerwo enyika anopikisa ari kuda kupinda mubatanidzwa anofanirwa kugarawo akagadzirira sarudzo Mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari kushanya muAmerica umo vari kusangana nenhengo dzebato ravo pamwe nekuumba musangano wavo. Kanzuro yeguta reHarare yotora matanho ekuchenesa guta. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Standekile Mhlanga.